very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on March 1st, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about hunger that is stalking Zimbabwe as the country faces yet another drought this year.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about a looming drought that has triggered urgent food aid requirements as more than 5 million people are now in need of urgent food aid.
The hunger is not spared those in urban areas where some humanitarian organizations are already assisting hungry families as prices for food and other basic necessities hit the roof.
On Tuesday, U.S. Ambassador Brian Nichols announced a U.S. $15 million funding to Zimbabwe in response to the critical food security situation. This brings the total to U.S. $38 million. The amount of money that the U.S. has given to Zimbabwe for food aid, ensuring nearly 600,000 Zimbabweans have enough food aid before the next harvest.
The United Nations has committed $10 million to assist Zimbabwe.
The country's food security situation is fragile as it has faced a drought after drought that has caused a large-scale crop failure throughout the country, which makes it difficult for farmers to maintain healthy livestock and grow crops.
To add to the current misery, a political logjam has ravaged the economy as millions are jobless and prices in the shops are way too high.
Join the show right now and tell us what you think about all this. You can please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And remember to call on 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077. Talk for Nerai, Chris.
Yebo Jonga. Lamhlanje ke Zulukandaba siyahlangana njalo ku Studio 7 Live Talk. Lamhla sihlaziya ke udaba lwendlala, indlala ekhanya izabambi kakhulu lo umnyaka ngoba izulu liphuze ukuna. Siyabona ukubana sikhuluma kanje inhlanganiso ezikhangela ngokubana ilizwe lingaba lifuna ukudla okunganani sezihle zathi zona kumi kabi lo mnyaka yiko siyabona ke uhulumende wele Melika usehle wanikeza imali iZimbabwe ukuthi kuthengwe ke ukudla ukuzaphathisa abalambayo siyabona njalo lokubana inhlanganiso ye-United Nations layo isifake yahlaba umkhosi yathi akumele abantu baphathise ilizwe leZimbabwe ngoba akumanga kahle izulu lona linile kodwa liphuzile lapho lifika emasimini lapha endaweni eziningi bese kuwonakele lanxa kwezinye indawo sizwa ukuthi hayi kungani kunganeno izulu livusile amabele kade sengani ase sicha kodwa asengani sengcono ukubana kwezinye indawo bazadopa dopa lapha lalaphayana kodwa indawo eziningi kuyafika jonga
Inyaya hombe ya turukutaurai inyaya ye dumbu Chris yekuti nyika irikunzi yakatarisana nedambudziko renzara sezvo kusina kunyatsonaya zvakanaka matunhu ainzi akanaya mvura yakabva yanaya dzimwe nguva yakawandisa zvekuti yakakukura chikafu chakacharimwa zvakasiya vanhu vakawanda vanosvika 5.3 million vachinzi vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino takaonawo nezuro sangano United Nations richizivisa kuti riri kupema kana kuvhura homwe yekupema kuti ribatsire vana veZimbabwe richitaura kuti iro riri kupema richitsvaga mari inoita $234 million kuti inge ichibatsira vanhu pamari iyoyo tinonzwa kuti vanhu vakanangana nerubatsiro irworwo vanosvika 2.2 million zvichireva kuti pane paine vamwe zvakare vanenge vachisiyiwa vachida rubatsiro pamusoro pehomwe iri kupema iyoyo takanzwawo mumiriri weamerica muzimbabwe ambassador Brian Nichols vachizivisa kuti America kuburikidza nesangano kana kuti neboka reUSAID vaisawo pamari iyoyo pahomwe iyoyo $15 million kuti inge ichibatsira sangano reUnited Nations rikati waiwa richakanda mari inoita $10 million mukubatsira vana veZimbabwe nechikafu ndonyaya tiri kuti tikurukure nhasi tinzwewo kuti zvii zvamungatarisa kana kutaura kumatunhu amugere ndokutoti vanhu vazive nzvimbo dzoda rubatsiro ndokunge tapinda muchirongwa tichikurukura nyaya dzacho mwana asingacheme anofira mubereko ngatitaurei tipei zvamuri kuona nezviri kuitika kumatunhu enyu nezvamunotarisira kana muine zvimwewo zvamuina zvomuzivisawo vane bva kune maya matunhu kuti aiwa uyai mutenge kwedu kuzumba chikafu chiriko tine magrains madiki kana kuti tine mbeu diki kune rukweza ndozviyo kune mhunga kune zvakati zvakati zivisanai ndo chirongwa pindai muchirongwa chenyu Chris.
Yes, Jonga, we have our two guests lined up. We have Mr. Machinda Marongwe of Oxfam, the country director of Oxfam. Welcome to the show.
Oh, happy to join.
Thank you so much. And we also have our other guest, Mr. Stanley Torima, who is the councillor for Ward 18 in Dete Wange. Welcome to the show.
Thank you, Chris.
Okay, so we are going to start with Mr. Marongwe. Can you give us a scene set, tell us how bad the situation is right now?
Thank you so much. I think Zimbabwe is faced with yet another unfortunate year where we anticipate the harvest to be very, very grim. We have seen that the rains have been erratic. Initially, we had forecasted an El Nino. Although the scientific conditions needed for El Nino to be declared were not met, however, the effects on the ground are that the rains were erratic and there were long, prolonged dry spells, which have resulted in some of the crops wilting and failing to reach maturity. In fact, most of the crops in the southern part of Zimbabwe are technically write-off, which means the population there is faced with extreme levels of vulnerability. And we are currently working with WFP, where we are implementing the lean season support, which basically should be a bridging program targeting around 2 million Zimbabweans. This is supposed to be a bridging program that then says to alleviate, extreme suffering for those vulnerable households while they wait for the normal season in March, where we anticipate normal, harvest to begin. But unfortunately, because the rains were erratic, we are now saying that we anticipate that the level of vulnerability has spread, and the unanticipated 5 million are now seeing and are now expected to require support in terms of food aid for them to see the next season. So this is a very serious situation, and we need to move and act swiftly. That's why you find that the UN bodies, coordinated by the UN resident ambassador, his Honorable His Excellency Bishop, came together and came up with the flash appeal to support households through these very critical times. And indeed, We do express, you know, as Oxfam gratitude when, you know, the United States through USAID did extend support, you know, immediately. They've reacted swiftly and promptly with extending $15 million, which will go a very long way in supporting to alleviate, you know, the extreme effects of the anticipated, you know, prolonged hunger spell that has befallen the country.
Mm.
So I think that's what I can say is the current scenario. We have seen that, you know, if you go to areas like Mashingo, you go to Gokwe, you go into the Midlands, you go to Bulilima, you go to Binga, there's extreme vulnerability. And I should emphasize that while it's traditionally, you know, vulnerability has been associated with rural population, you know, now poverty has also extended itself into urban areas. We are now dealing with a new form of poverty, which is urban poverty. And you find that there are people who, for the first time, Oxfam is now organizing, you know, cash transfers in urban areas, because we've also realized that, you know, there's also extreme suffering and poverty in urban areas. So this is a more of not just an issue, you know, to be looked in isolation, but let's look at it from a point of view where we are simply saying that the levels of poverty in Zimbabwe are extremely high, and now when you have got these shocks, like, you know, erratic, you know, rains which lead to droughts, which themselves are a symptom of changing weather patterns in Southern Africa due to climate change. So we need to look at this in a holistic manner, because remember in 2015-2016, we had another El Nino effect that led to over 3 million people, not only in Zimbabwe, but Southern Africa. We had a much higher number people needing support. So let's not look at this in isolation, but indeed, at the moment, what we need is support, and as highlighted in the flash appeal, the needs are great.
Thank you so much, Marongwe Ramba and Muri Parunare. Mr. Twerima, may you update us on the situation on the ground in Wange and Dete in particular, where you are a Ward 18 councillor?
Especially in this district, and in particular my ward, we had a long period of dry weather. The drought is there. There are no good healthy crops in the fields. Even here, the animals actually, they actually are struggling to survive. Yeah, we had rains of late. Mid to late February, but it wasn't very much to sustain the livestock and even need the wildlife here. So the situation is just bad. You go Kama TV, Binga, Wange, up to Jambezi, I mean in Victoria Falls, the situation is bad.
Thank you so much, Chris.
Yes, Mr. Marongwe, this appeal, how do you rate the success, if it's going to be successful? Because we have seen a lot of donor fatigue affecting Zimbabwe, especially in other sectors. Are we not going to face a similar circumstance?
Yes, I think, you know, basically we hope and encourage, you know, our partners to support, our development partners to support, because, you know, the imperative of saving lives is a universal imperative. You know, it goes to the core of the founding statutes of the United Nations, the Declaration of Human Rights underpin, you know, the sacrosanct of life. So what we're basically saying is, yes, the amount is huge. We do appreciate that, you know, the other competing priorities. You'd be aware that we have a very big crisis in Syria. We also have another crisis in Yemen. There are global crises competing as well for the same resources. So to a large extent, our crisis here in Zim, in terms of, you know, the level of need, it might be overshadowed by the global landscape and the shifting priorities for funders and donors. But again, what we're basically saying is, given the circumstance of life, we plea and continue to plea with, you know, funding partners to also prioritize the needs in Zimbabwe. Because gradually we have seen that development partners now, what they want to do, they no longer want to fund, you know, these, you know, cyclical type of crises, but they're more interested in supporting recovery and also enduring solutions that will see, you know, communities being able to, you know, resist shocks coming from, you know, climatic change. So you find that as a long-term strategy, naturally, we need as a country to diverse, to put in place measures that will ensure that communities have greater resilience. And indeed, these are well documented. Zimbabwe does have frameworks, but what has been lacking has been the resources to kickstart some of these initiatives, you know. And also, we need to go back again to the land question, where we need to question whether we are using the land. We know very well that there's land that is not being fully utilized. We need to find ways of sustenance and ensuring that as a country we don't rely on donor funds to the extent that, you know, where there's donor fatigue, we then fall into a crisis mode. So I think definitely this speaks to long-term strategies that, you know, as a country we need to adopt. We can learn certainly from countries like Botswana, who generally are 70% desert. How do they do it? So these are some of the things that we need to talk about. By and large, climate change is a reality. We need to look at crop diversification and so forth. So indeed, just in short, I would want to concede that there is donor fatigue. They are competing global priorities. So as a country, we need to look at how, as a sovereign country, we can deal with these issues in a more sustainable manner.
Thank you so much, Vamarongo Ramba. Nyimuri parunare timbotora muterere wedu kutanga. Tina vama kudemba vari parunare makadi.
Kadiwo.
Ndima kudemba here, ndagona here zita iri.
Vakudemba kugokwe kudzoku Zimbabwe.
Vakudemba, munenge muchidemba demba indawa, kuchema chema kau.
Kuchema chema uku nezviri kuitika muno munyika.
Ndizvo zvokuhanzi ndokurarama.
Kurarama kwakadai kunokonzerwa nokusatya Mwari.
Ndizvozvo.
Kana tichitarisa chaizvo tichibva kuvana vaIsraeri vakatambura nokuda kwekusatya Mwari. Iko zvino tinowana vanhu vari kuurawa, vari kudii, but zvose izvi zviri kukonzerwa nokusatya Mwari kwevatungamiriri vedu. So oro zhara yose iyi yauya muno munyika, yauya muno munyika kurohwa naMwari. Kana tichitarisa mubhaibheri, bhaibheri rinotaura kuti iro vatungamiri vanochuzwa naMwari. But havazvichuzi vega.
Yes.
So kana tichitotarisa kubva kumaelections akaitika, zviri kutotiratidza kuti ivava vatungamiri varipo vakazviisa vega, havana kuiswa naMwari.
Asika baba, nzara,
so,
nzara.
Hatingafaniri kuchema-chema nokuda kwezhara iyoyi.
Nzara yangogara iripo ichibata nyika dzakawanda. Even kana munguva yekuti yanga iri nguva yerudhizha iyoyo, kwaive nedrought pano nepapo, zvinhu zvichioma. Mungati vese vatungamiri vane nyika dzese dziri kusangana nematambudziko enzara havatye Mwari here?
But matambudziko ari muZimbabwe anyanyisa. Dai hurumende yatarisa kana vari vanhu vanotya Mwari, dai vanga vatarisisa kuti zvose zviri kuitika izvi kubva muutungamiri hwavo Mugabe kusvika panguva ino yava Munangagwa, dai vanga vachigona kucheuka sure kwavari kubva. Dai vanga vari vanhu vanokwanisa kuti aa, vaite give up, vape zvinhu utongi huva hupe kwahunofanira kuva. kuda vanhu veZimbabwe vangararama. Tarisa injodzi dziri kuitika mose mumamaini kupi chii zvose zviri kuitika izvi. Apa tatarisa nejara.
Aiwa, regaiti.
Wane kutukwana kuburikidza nokusakudza Mwari nokusatya Mwari.
Regaiti nzwo vateereri vamwe kuti vanoti nemashoko enyu tinotenda zvikuru vamakudemba.
Itatenda edu.
Morara zvakanaka kugokwe uko.
Itatenda zvikuru.
Thank you so much. Chris, Mr. Makudemba, our first caller, is saying all these problems are caused by leaders who are not God-fearing. He says if the leaders fear God, I think all these problems would have avoided Zimbabwe. Mm-hmm. I am not sure whether it's true. I challenged him because it's not Zimbabwe only that is facing hunger and all these problems. Mm. But he said, I'm talking in particular of a certain area in Zimbabwe, and mm-hmm. it's the political area that he is focusing on.
I yes. hope he's not talking about the likes of the Lukaus of this world.
Anyway,
let's go to Mr. Torima. We have heard in the past, when times are like this, or even much better, we have some organizations that will be assisting people. Is that the situation right now? Is anyone at all getting assistance from NGOs?
NGOs, they haven't started helping the vulnerable or the need in terms of food, but preparations are underway in the areas like Change in Wange. Just close to Wange, World Vision, actually, they are preparing this very beginning of March. I think any moment from now, they should be receiving some food aid. I'm only aware of World Vision.
Mm. Hmm. Okay. So, Mr. Marongwe, what about you? Do you know of any assistance right now that is being given to people facing food starvation?
Yes, because what is happening right now is that the WFP is leading in supporting the most vulnerable communities. There's been a mapping exercise that was done, and the most vulnerable districts were identified. And we are saying that these are largely in Region 5 and 4. So you will find that already we have got out of a population of 2 million who originally were estimated to be affected by the lean season. By the lean season, I mean the period between the time, people actually go for planting and the time they're expecting, to harvest. So that's the lean season. So we, as Oxfam, have been working with the WFP. I can speak to the districts that were working in Bulilima, in Mangwe, in Matopo, in Mashingo districts. Those are districts where we are working in. So, and I'm fully aware that in other districts as well, there is work going on. It is not, all the rural areas that were identified, but the lean season was targeting those districts where it was clear that, already there was extreme deprivation and people were already going hungry. But as rightfully pointed out by the councillor, there is now a drive to expand the catchment area to include other districts that were not initially included in the original, planned by WFP. So WFP is the lead, working with the different organizations to ensure that, those most vulnerable are supported.
Mm. Aiba maita vamarongwe regai timbokanda rurimi rwamai ipapo. Vamarongwe nyaya yatiri kukurukura nezvayo inyaya yedambudziko renzara. Uye kuparurwa kwakaitwa homwe yekupema rubatsiro nesangano reUnited Nations tichionawo masangano akasiyana siyana kusanganisirawo rehurumende yeAmerica reUSAID vachikandawo mari muhomwe iyoyo. Asi tinonzwa kuti appeal yakaitwa iyi kana kuti chikumbiro chakaiswa ichi chikumbiro chiri kutarisana nemari inoita iyo $234 million inonzi inodikanwa. Vazhinji vangafunga kuti mari iyo yese iri kuenda kutenga chikafu, asi tinonzwa kuti inozotsemurwa ichienda mapoka akasiyana siyana. Mungataura pamusoro pemapoka iwayo?
Ndinotenda nomubvunzo wenyu. Chinoitika paflash appeal, tinenge tichiwana mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga achishanda neUnited Nations, achibatana achitarisa kuti kana tichitarisa nyaya dzekushaya chikafu nezvokudya, mari ingadiwe imari. Totarisazve kuti kana iri nyaya yemvura, mvura chaichayo neutsanana, mari ngadiwe, nekuti munhu unofanira kuwana chikafu asi unofanira kuwana kufutika mvura yakachena. Totarisa nyaya dzekuti tabva ipapo pachadiwa futi mari yekubatsira vanhu kuti vadzokere pavanga vari, tingangoti nderesilience, yekuti vadzokere pavanga vari paya. Apa inyaya dzekubatsiridza nyaya dzezviwanikwa vawani pokutangira pamabasa emaoko. Saka mari dzese dzodzo dzinobatanidzwa kune maagents, atoti maunion agents akasiyana-siyana. Munowana WFP ichitarisa nyaya dzechikafu nekupa vanhu chikafu. Mowana UNDP ichibatanidza nyaya dzeresilience. Mowana amwe futi maagents akasiyana-siyana ane mandate, ingati mandate kana kuti urongwa, uchienderana neurongwa hwavakapiwa vachitarisa nyaya dzeitika. Nekuti musakanganwe kuti pane nyaya futi dzekuti tiri kurwisana nenyaya yekorera nenyaya yetyphoid. Zvino nyaya dzese dzodzedzo dzinofanira kuva dzakabatiwa, dzoiswa muflash appeal kuitira kuti urongwa hunobuda urongwa hwakadzama hunoita kuti mhuri yeZimbabwe iwane chihuviri. Ndosaka flash appeal ichizonzi iyo inenge ine mari hombe nekuda kwekuti haisingova nyaya yekupa vanhu chikafu, asi inyaya inobata zvakawanda wanda.
Aiwa, thank you so much. Vamarongo ramba imuri parunhare. Tichazongoedza kutsemura-tsemura. Ndichaverenga nchitsemura-tsemura homwe dzinenge dzichizopinda mari iyoyo kana yawanikwa $234 million. Iye zvino zvitombotora muteereri, tina vamanhanda parunhare. Makadii vamanhanda?
Ndiripo vajonga. Makadini zvizvarwa zveZimbabwe vari
ndinofunga nhare yavamanhanda inenge iri kutitsvedzei. Vamanhanda?
Halo, muri kundinzwa?
Taako kunzwai manje, taura herwenyu.
Okay, ndandiri kuti makadi iko zvizvarwa zveZimbabwe pasi rese nevari kumusha.
Aiwa, isu tiri vaviri naChris kuno kune vamwe vedu vari mustudio munomo, maenjinia nemaproducer. Aiwa, takasimba. Tinoimbawo kuti vari kumusha vapenyu, nhamo ndiyo yenzara yatiri kukurukurai.
Ndafona hangu ndichida kuti ndive nokutenda zvikuru kubatsirika kwakadaro kwatawana kune kuhurumende yekuamerica vaisawo rubatsiro munyaya yenzara yadai kufunya chisero kumusha, tichiti ayo zvavanenge vaita izvozvo tinenge tichizvifarira chose, nokuti kubatsira kwakagara kuchidiwa nomunhu wese wese kana mukana wacho wokubatsira unge uripo. Ndinoda kuti ndipindurewo zvataurwa nababa vari kugokwe avo vandakangaimwa zvangu kuti vati vanonzi vani.
Vanonzi vama kudemba.
Vamati kudemba here?
Vama kudemba, ee.
Vativo, zvinoda kuti kuda vanhu havatyi Mwari kana kuti kuda vanhu kutsvukwa. Ndambe ndichida kuti ndivayerusidze ndichiti ayo nzara iri muZimbabwe haitangi nhasi. Kana mukayeuka tichangotora nyika takamboita matambudziko nenzara, ndofunga kusvikira pako iyoyo nguva iyoyo varungu ndo vakanga vachirima, iyo Zimbabwe ichiri kunzi bread basket of Africa. Nzara yakaramba iripo. Ndichitenda zvekuti mazova yevuchidzwa kuti ayo nyangwe yakanga ichiri Southern Rhodesia nzara yaingovapo apo neapo. Chinozongonetsa ndechokuti ngatisatorai nzara nomutovo wepolitical. Kana tichiti munyika maita nzara, ngatiwa nei rubatsiro rokubatsirana rokana tichikwanisa kubatsira munyika tisingashandisi politics kuti pazoitani kana kuti pazoitani handioni sechinhu chinenge chakanaka. That kind of language should be taken away from our minds. Tichemi nero kuti nokuti nzara kana iri kumba kwenye vajonga pamba pangu hapana rugare. Zvakafanana nokuti makati imi kutambudzika kweZimbabwe kunoreva kuti Botswana haina rugare, Zambia haina rugare, South Africa haina rugare. Hakuna munhu anofarira kuti mumusha make murambe muchingopfungaira utsi. Zvinodawo kuti mumusha muve nerugare. Asi kana tikaita zvinhu izvi takabatana, tine chido chokuti toda kumurudzira nyika yedu. Nyika yedu inobuda kusvika mumatope matiri imomo. Asi zvinongoitika bedzi kana tiri vanhu vanofamba nomukana mumwe chete, pasina kutukana, pasina kugwa. Tomboisa politics parutivi, tofamba nero kuti toita sei kuti nyika yedu isimuke sezvakaita nyika dzevamwe. Nokuti nzara haiuyi kuZANU-PF, haiuyi kuMDC, inongouya ichibata vana vari muZimbabwe. Chekupedzisira, vajonga ndichamboti chete mbichana kukufonerai chirongwa chenyu nokuti kuno kunyika kwandinogara kuno kuSouth Africa kwaita kunge kune kadambudziko kadiki diki kokuti kune vamwewo munoziziva kuti kudiaspora kune vanofunga kuti kudiaspora kunongowanikwa MDC chete vasingarangariri kuti kudiaspora kunowanikwawo vanhu vekuZANU-PF. Ini am one of those members of ZANU-PF. Regardless that ndiri kugara kuno kuSouth Africa, nyangwe ndikawana dai kuri kunzi kuri kuvhota, ndinovhotera ZANU-PF. Ichiruza ndivhotera ZANU-PF, ichihwina ndivhotera ZANU-PF. Asi kana ndava kusangana zvinhu zvinopa masuggestion anobata upenyu hwangu, ndinoona sekuti tinenge tapfurikidza mwero. Kana kuine vanhu vane kakufungawo kwakadaro pamusoro peupenyu hwangu, vangaita havo. Hapana chinorambidzwa munhu, but ndichamboti mirei ndichitarisa nameso ari kumberi nekugoti.
Ndingokubvunzai vamanhanda kuti muri kutiritenwa upenyu hwenyu pamusoro pestudio 7 here, kuti munotaura nestudio 7 kana kuti chi?
Nenhau yepastudio 7 pakabuda pfungwa yokuti papane chirongwa cheyouth connection, saka ndakakurudzira mazuva anoti ipapo ndodzokorora mashoko angu kana kune munhu anoripikisa agozoripikisa. Ndakati kune vemahuman rights kuvhiringidzwa kuri kuita vana vechidiki zvinokonzerwa nesu vatungamiriri vemapolitical party. Tinofanira kugara tiine hwaro hunotiratidza kuti tiri vatungamiriri vanotaridza ramangwana kuti vana vawane kufaranyika munyika yavagere. Zvimwe chetewo nekuna vadhewa mazinga vanotarisawo nezvemahuman rights, chiurai vatungamiriri vemapato vausina divi ramakatarisa. Sokutaurwa kwakati vana vachamisa kuti tichaenda kuno ndakatungamirira vanhu kunobvisa vamunangagwa zviri pamutemo. Izvozvo zvinoita kuti vana vechidiki vatore nenzira isina kunaka, wozviona nomukana usina kumira zvakanaka. Kana vari vesveka mashoko anenge ataurika nenzira isinaka, chiurai vakuru vese vanga vakomredi Munangagwa. Kana pane zvavanenge vataura zvisina kumira zvakanaka, munongovatsimbura muchiti haa president mashoko akadai anotifira. Ndikapa mufananidzo waking kuno kuSouth Africa kuti vakataura kuti madrugs ari kuuya munomu ari kuuya nevanhu vari kunze. Naizvozvo vana vedu vakukuvara nehungai vachidhaka. Vanhu ivava ngavadzokere mangwana acho vanhu vakarohora vachigadzirwa pamusoro pemasofu vakakuvara zvakaipisisa.
Vamanhanda ndingoti dimu, ndingokudimurai mbichana kuitirawo chirongwa nevamwe vateereri vanoda kupinda. Isu pastudio 7 tinokurudzira kuti vanhu vange vachisununguka kupa pfungwa dzavo. Tine urombo kana pane vari kuzokutyisidzirai kana kutiritenai pamusoro pepfungwa dzenyu dzamunopa pano pastudio 7. Tinokurudzira vese vateereri vestudio 7 kuti tisatora nyaya dzatei chikurukura pano kusvika palevhel yekuti tingatiritenana kana kutyisidzirana upenyu. Uye tinokurudzira vamanhanda kuti ramba yanyu muchipa pfungwa dzenyu pastudio 7. Ticharambawo tichikufonerai muchipa pfungwa dzenyu. Kana muine kutyisidzirwa kwamune muchiitwa, ndinokurudzira kuti muende kunomhangara kumapurisa kuti ndo zviri kuitika muapira nyaya iyi.
No, ndaka wana hangu kwandaka to taura. I think I was on the way also to notify my authority wo kuti no pano gona kono kwachinhu chakafanana netichi, but however this is what I'm going to do. I'll leave a list yekuti apa ne apa using my own intelligence that I've been applying even during the liberation struggle. But anyway, I thank you very much for the advice that you gave to me. Ngiyabonga ne advice leyo ukuthi ngizozama konke namandla ami ukuthi ngizivikele, kodwa ke ngisazostopa kancane nje ngoba nginesikhathi sokuthi ngicela ukuthi ngibone ukuthi kuhamba kanjani, ngoba hayi kuphuma kanjalo, because that is why you are bringing this program. It's for debate.
Mm-hmm. That's true.
It's for debate. Even myself being a Zambia's member, there are things that I might not like. But because I'm in the system, part of which when ZANPF is being attacked, it's also attacking me.
Yes.
I thank you very much for that, for giving me an opportunity for all the time that I've been participating. I'll always respect you guys, but these are my last words. Bear in mind, Zimbabwe is our country, our beloved. We don't have such a Zimbabwe. Let's do our things with a spirit of unity, realizing that what we are doing, is it benefiting our people or it is benefiting the individual?
Thank you so much. Okay, maita basa wamananda, Chris. Mananda, mumwe vateereri wedu vanogara vachifona kuno kustudio 7. Vanga vachitaurawo nyaya yekuti Hanzi, let's not politicize this anger issue. That kind of language should be taken away from our minds, and he's urging Zimbabweans to unite. But also, he mentioned that today is his last day contributing to Studio 7, because he contributed on Tuesday on our youth program, and he ended up receiving threats from certain quarters. So I urged him to report to the police, because Studio 7 is an open platform where people can put open their views without fear. And I think that is what he's going to do. I think we have another caller. Hello?
Hello?
Yeah, Linjan.
Dotaura, Magadi.
Kulumani, Baba Taura, it is.
Ya Kulum. ZANPF, yes. ZANPF is nothing but it's useless.
Ndiana arikutaura. First, it sounds what, Ndiani?
Ndo it was Solomon kujoka, ndiripa Gepsi Mbotswana.
Mukoma muri Mbotswana. Nyaya yatiri kukurukura nhasi, ndofunga mainzwa, inyaya yenzara nekupema kuri kuitwa neUnited Nations. Vari kuti kunotsvagwa mari inoita $234 million kuti inge ichibatsira mapoka akasiyana siyana munyaya dzenzara, nyaya dzeutano, nyaya dzedzidzo nezvimwe zvakadaro. Tichi zvamungataura pamusoro penyaya iyoyo.
Handizvirambi inini zvezvauri kutaura, asi makambotarisa here kubva pamaelections ese akaitwa makore ese apfuura kuti pakaita nzara nemhaka yekuti chii? ZANPF haisi pamaoko amwari. Ndo saka paine nzara inodzvanyirira vanhu, haina rusununguko mukati mevanhu, inoita zvanoda nevanhu. Hapana panova pakaita mvura ikanaya nenyekonzero yekuti vanodzvanyirira vanhu. Tiri muno Mbotswana isusu muri kutonaya mvura, asi ishoma zvayo, but iri kuvabatsira. Zimbabwe haina mvura. Mvura yainaya kuZimbabwe ndo yanga iri bread basket. Zvakazena nekupi? Ngavatendeuke varume ava, vanoroka mumaoko.
Ndofunga mudare wedu ambobatawo nyaya iyoyi yekuti muZimbabwe yanga iri bread basket hongu, asi dambudzikowo rimwe riripo nderekuti minda haisi kunyatsoshandiswa sezvainge zvichimboitwa makore ekare, nguva yanga ichinzi bread basket. Saka ndoimwe nyaya inogona kunge iri dambudziko yambosimudzwa navamarongwe. Hamene imimi kuti munotichi kuti minda haisi kushandiswa?
Haisi nyaya yeminda. Minda vakapuhwa, vakatema miti, ndoya vakatema vakatengesa huni, vakazvimasura vakadya nyama, vakapisa sango, hamuchina chamera, hamuchina chikafu muminda. gava gare pasi vareure vagadzirise namwari hapana mvura inonaya muZimbabwe kana vasina kutendeka kuti vane ropa mumaoko varikutungamirira.
Aiwa, atizozuya hedu kuti vane ropa here, asi tinotenda zvikuru mukoma Solomon nekufona kwamaita regai tore mumwe muteereri. Tina mukoma Gumbo ari parunhare. Mukoma Gumbo, makadi?
Ndivapenyu, makasimba here mukuru wangu?
Ndakasimba ava Gumbo, ndinoziva vachirowa zvese kunzungu nekunyimo, kukuluma nekutaura zvese nekuspika.
Iko sivini mutakavava nyapo kutova tova nje kupera
dova dova baba.
Ye, ayintena nje kuphela kuda kwantu lavaba vakhulumayo. Nqaku ngokuthi kuyayenzakala ukuthi bengakayikatsana ngeprogram. Bephuma kunjongo iyabayikhona bisethi bakhathi right straight because dina liyabuza mali ngabantu ngama donors bona sebengena opportunities vakusata ngapi lokho. Abantu banjalo so ngibona ukuthi sebengena ku politics. Kuti vatsunge nokuti yini pere isipata manje.
Ye, kodwa baba Gumbo, ipolitics ingani ayibalekeki, iyangena yonke indawo.
Iyangena yonke indawo but kuna hanti yabona kuti amadona bazame ukuthi basincede nje ngokuti singakhangela zeni kuma 92 kwade kungala gazeli ichithekayo. Kwaba ngendlala. Singakhangela nama 1946 kwaba ngenye indlala. Ezincane ezikhumbulayo. Abayekele ukungenisa ipolitiki lapho inga.
Okay. Hayi, siyakuzwa baba Gumbo.
Elibusayo nganaba baphikisayo ngama church goers. IBhayibheli bayalizwa sibili okupheleleyo. Singakhangela kona ngesikhathi sabo Moses abantwana beziyali besiyakulwa uMoses kade esentabeni ephakamisa induku yakhe. Ukuthi bawine impi yona leyo.
Kangenisa so, politics.
Yikho libona ngithi mina okwe politics ya akukwani lapho mani.
Hayi, siyabonga kakhulu baba. Ngiyela
lapho kukhulume boba ona ubaba uManda uManando. Kuyaba leshuwa abanye abantu abapho ukuthi hayi lapho wabona ukuthi besowuchekisile umlomo. Akulunganga mina nyaba ngikhuluma imbono yami phela.
Ye, awulelungelo kakhulu.
Anti ngumuntu le-5 cents njengaye. Loba ningakhangela ezeni imino yetime nganani. Mani we-MDC kumbe wezanu ngiyakhuluma mayelana ngebandla engilifunayo ungamzimbezeli.
Hayi,
buhle bubi konke nyaba ngikulo kuphela.
Hayi, sikuzwakala. Isibongile kakhulu mnumzana, silomunye umlaleli njalo. Siyabonga kakhulu ngokusithinta.
Hayi, silungile baba wami, bengifuna ukuthi ngikhumbule futhi ngeshona kulaba abakwenu.
30 seconds ngoti dimu neshona pfungwa dzenyu nokuti kune vateereri vatatu vakamirira izvozvo.
Ndakarege kudaro Brian autombonaya kana madziva ana kutombova nenhiri zvokutoti izvozvi kuno kuti notochema kuti detatu wana zvibhorani zvokuzogwejera mombe mvura yokumwa chaiyo chaiyo.
Muri kupi imi?
Nokuti pasi pakaoma vakuru.
Muri kupi?
Ndiri kuHurungwe.
Hurungwe. Aiwa, tinoimba kuti
15.
Okay, aiwa, tinoimba kuti vanopa rubatsiro vari kuzvinzwa tina vamachinda marongwe vanotungamira sangano reOxfam muZimbabwe vari parunhare nesu muchirongwa chino. Ndofunga vanenge vachitozwa matambudziko ese amuri kutaura, saka tichikukokai kuti munge muchitaura zviri kuitwa kumatunhu kwenyu kuitirawo ivo vanzwe, nokuti vanogona vanga vasingasviki munzvimbo dzese nguva imwe chete. Tinotenda zvikuru vaGumbo.
Zvikuruzotigere sokuti ndinde kunoteerera mutemvura kuchikoro kune chikoro chedu almost about 5 kilometers.
Aiwa, pakaoma.
Ndichinotera ekoko kuti ndizokuisa mombe nhatu dzandinadzo dzikangofaizo.
Zvapera. Aiwa, tinotenda zvikuru vaGumbo. Thank you so much. Chris, I understand tine mumwe muteereri.
Yes, Jonga Silonyati. Nyati, siyakwamukela.
Siyabonga baba, kungena uhlelo.
Ye, siyabonga. Siyacela uwehlise kancane ivolume yeradio yakho.
Ngingakuthanda.
Mhm. Usuwehlisile yini?
Yeah.
Ah, okay. Ungasipha ke imbono yakho sikhuluma ngendlala ehethi ekhona lo nyaka kulandela okungani kahle kwezulu.
Hayi kuyazwakala ba. Lapha into engiyibona kakhulu inkinga esilayo kakhulu thina emhlukulweni amaNdebele ngapha. Bingakhangela inhlanganiso zonke zenezo ezikhulumi eziqanjwayo ezizephathisa abantu ngokudla. Linganazelela kakhulu inhlanganiso zenezo ngithi ngibhidana ngikubeke kamhlophe ukuthi ilizwe lethu li-divided antikeza ukuthi sithi silemathebeland lemashonaland. Ngizafica ukuthi abantu abayibo abathetha ama-programs abakhangela uDube esilalo khonapha eMathewelands ngabantu beMpumalanga. Khonokhu angiboni ukuthi umuntu osehalisuphi engakhangelelwa umuntu ovela komrewa abe ngudirector weWorld Vision eMathewelands. Ukuthi abe le-proper information yokuthi abantu baphila njani, indingoko zabo kuyini. Okungenza ngikhulume njalo babo. Bayakhuluma abantu kathesi bathi i-politics njani. I-politics iyangena kakhulu. Khangelani sile-regation isilalatyana, sile-regation imagwe, sile-regation iminda regation. Those were the three regations ebesilazo ngesikhathi sikaSmith bezisustaina isigaba seMathebeleland. Sile-GNB eGwanda athi kwalisa ukuthi abantu bayethenga ukudla kizo. But esikhathini sakhathesi masikhuluma since 1980 irigation yane semagweliyana i-government yena leyo mbuso okhona manje ayizange ibiyi-develop even an inch. Actually they destroyed that irrigation, baqalisa ukuhlalisa abantu randomly indawo lezane zazi-reserve ukuthi zingaba ngamasimu zi-extende zilinywe kazizange zivuselelwe yindawo ezagcina seziphunga uhlala abantu random. Right, silamaplazi ade egcina izinkomo ade zithengiswa kwabo-EU zithengiswa ngaphi ngaphi i-Libics e-West Nixon laphana. I-government le silayo azange ilungisise udaba lololo. Okwanamhlanje thina singabakhongozeli sizocela ngengcebo yethu ku-UN, i-UN isincedise, but akudevelophi i-future yempilo zabantu beZimbabwe kumbe abantu basemaNdebeleni. So mina i-contribution yami khonapho ngithi abantu kasiphucukeni sikhangele ukuthi sure ingasikhuluma ngokudevelopha ilizwe noma uphiwa lolo ncedo. Uncedo lwangikhona lubiselani inzalo isizukulwane esizayo. Yikho nje engizama ukuthi ngifake i-contribution kikho. Njalo singaze sacatshangelwa ngabantu abavela ngaphandle kwezigaba zethu, ngoba usekelo sethu sombuso sile nto esithi i-devolution. I-devolution lana itsho ukuthi thina njengezakhamuzi zaseGwanda asibe lama directors e-World Vision eMathewelands engabantu besiNdebeleni abaziwa abakhulele eNkwali abakwazi udubo lweNkwali ukuthi i-drought yeNkwali inganani. Ama-dams since independence akula dami elike lakhiwa eMathewelands ngaphandle kwalele elemthabezeli yilo eseligcina ibulawayo namhla. So konke khonokho kuyasitshengisa ukuthi ubukhokheli bezombangazo uma bungaqondanga njalo bungalandeli iqiniso akungaze kwafa kwaba le-development ekhona phakathi kwelizwe. Sizahlala singabantu abakhongozayo ngomgano sicela emazweni abo-America sibe sisivuka kusasa sisithi ama-N G Os lawa asetshenziswa as a political tool. So i-contribution yami ebengithi ngiyifake kini le.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu babanyathi. Asisezwanga ukuthi ungaphi kweZimbabwe.
mina ngisekwanda kanye Eastern Mohala.
Ah, Eastern Mohala. Hayi, sibongile kakhulu baba Nyati.
Azabonga.
Jonga.
Regaiti mboti kuna mkoma 20 ari parunhare ndongopa 30 seconds kuna vamarongwe vangopindura panyaya yekuti vateereri vanga vataura nyaya yedambudziko remvura kuti madhamu haasi kukwanisa kunge achiwanisa mvura mabhohoro mazhinji akafa ivo pamari iri kutsvagwa iyi yeflash appeal vamarongwe pane ine chekuitawo nemvura here
hongu iripo mari papo asi chiri kunyanya kunetsa ndechekuti huwandu zviri kuda kuitwa muZimbabwe hazvisi zvakaenderana nemari chauya mari iriko yakatoiswa inoenderana nenyaya dzemvura but hatisi kuti asanyaya dzemadhamu dzinoda rehabilitation yemadhamu inoda mari yakawanda tikutarisa nyaya dzemabhohos asi you will find out kuti mabhohos acho akawanda anenge achitoitwa kumacritical areas saka haisi nyaya yekuti nyika ise tichango mukavangwana tave nemari yekuti tokwanisa kugadzisa zvinhu zvese saka zvinotoreva izvo kuti senyika yezimbabwe tichaona rubatsiro rwatichawana avo vanenge vane homu dzavanokwanisa kutibatsira nazvo asi senyika yezimbabwe tichafanira zvakare kuwanikwa tichiva neurongwa senyika yezimbabwe wokuti tichaita sei nenyaya yemvura kuti iwanikwe nenyaya dzekuti mamiriro akaita kunza kuramba achishanduka manayiro akuita mvura asiriwo aisiitika makore ese muno mukabvunza vakuru vedu vanototaura kuti manayiro akuita mvura ashanduka ndiyo inonzi climate change saka tifanira kuva neurongwa hwekugadzisa nyaya idzodzo tifanira kuva neurongwa hwezvibhorani asi imwe nyaya futi yatofanira kubata yemvura ndeyo mudhorobha tiri kuwanikwa tichigara tichibata nenyaya dzeurwere hunobva panyaya dzeutachiwana hunowanikwa tichipinda mumvura nyaya dzetyphoid nenyaya dzecholera muchareuka kuti gore rinorega tine vanhu vanosvika almost 54 vakafa vakashayika takazwa noupenyu hwevanhu vakawanda kudaro nenyaya dzecholera asi nyaya yekholera mukaitarisa inyaya inowanikwa munyaya dzemvura tine matambudziko atofanira kugadzirisa
ndikubatei muromo wamarongwa ipapo mbomira yanyu ndibotora mukoma Toni vari parunhare mukoma Toni pindai muchirongwa
makadi Studio 7
aiwa takasimba makasimbawo imi muri kupi mukoma Toni
ndafona ndiri muPretoria zvangu munzvimbo yeSouth Africa
ndokumbira mungodzorawo mbichana volume yenyu kana kuti mungotisudurukei mbichana kubva pane radio
zvaita mukoma ndangingotera zvangu nyaya iyi inini nyaya iyi inonditibati nokuti munyika medu isu tagara tinotoziva kuti pane nguva ine dhanzara inei yandonyatsokunyangarira inii ndeya 92 ndaenda vachikomana acho achatwa grade 2 by then ndotonyatsokuizivavo ine majira atatoita mubati atosiyana zvaito zvatodi yatova nzara iyi tozobva apo tikaenda ku2002 takarohwa kune nzara tozopinda futi mu2007 mvura yakanaya 1 November to 28 November yakaita mwedzi wose ichinaya yakazokonzera nzara ya2008 so izvozvo right now tinene nzara iyoyi yatakatotarisana nayo so ine mukufunga kwangu inini by now tanga tisifiri vanhu vanofanira kunge vakunzi tichiri kungorohwa nenzara nokuti tagara totozviziva kuti tine nguva yatinowanze kutoita nzara zvikuru sei tinoita maelections so zvodzoka zvoita sekunonzi kuda pamwe kuda hurumende iri kuita zvimwewo here kana kuti asi kunonzi maelections awa anenge asingawirani nemvura kana kuti asekunonzi pangova nemitauro yakawandawanda isnoti inotori nenguva yatekuziva kuti nguva yakati kamwe zvinhu zvinogona kunge zvisina kutimirira zvakanaka nokuti izvozvizvi vanogona kungodhidheka kuti tofanira kuti titere zvibhorani tigadzire madhamu tigodii gore rigopera pasina zvambogadzirwa tigopinda gore rinouya mvura igonaya zvakanaka igotivaraidza rinotevera igonaya zvakanaka igotivaraidza inoteverazve igonaya zvakanaka igotivaraidza kugoita kana mamaelections kuti tarohwa nenzara tida tichiva kumadhamu zvibhoranini hapana zviri kuitiwa saka hurumende inofanira kutongoza kuti tine period yatinorohwa nenzara toita sei kupedza dambudziko renzara look now vana naunited nations vakutopindira kuti dzikwanise kubatira ti nyika yedu yezimbabwe nemhaka kuti isu tiri kukundikana kubhika nzara tiri kutorohwa nenguva ipapo ende patekatorwa nenzara ipapo tinodzokera sure hatina zvimwe zvatinobudisa nemhaka kuti tichitevhera nguva chi kuita mirisizo.
Thank you.
Urumende nofamba kuwa nema genuine farmers, vandu vanoziva zvavari kuita. Kuva nenzimbo dzine madhamu chaizvo kwete zvingogumira kutaura. Asi kuti zvimwe zvinhu zvinofanira kutenge zvitori nezvese private zvegovernment, kuzi ati tinotofara tibet fund. That's all. Kwete kumirira kuti tizive kuti tarohwa nenzara, takutanga kufunga kuti tibet, and then it will be too late, mari panenge pasina.
Thank you so much. Maita basa mukoma Tony. Mati muri kufona muri kupi?
Ndiri Pretoria.
Pretoria. Thank you so much mukoma Tony. Chris, that's mukoma Tony. He was talking about for 1992 drought. He was in grade 2 that time. He said he still vividly remember that. And 2002 drought, 2007 drought, and now another hunger. But he says there is need for the government to seriously consider genuine farmers, having genuine farmers. I think he's comparing this, what he calls genuine farmers, to briefcase farmers.
Cell phone farmers.
Yes, I think you can bring in Mr. Torima.
Mr. Torima, ukona?
Yeah, ukona, Chris.
Yeah, Mr. Torima, ungasitshela ukuthi abanceda ngokudla bagcina nini esigabeni sakho?
Edete sokulesikati, but ama oda gomboroze ridete angathi vatina umnyaka ophelile.
Aba akula zizathu ezakhulunywa ukuthi bagcine lena
ngalesikati sokuthi bayebencedisa nxa kule ndlala vele indlala njengendawo yona leyi indlala vele ile ndlala vele akuzake kube le something okubambekayo kuya kuloku lokudla lapha nalaphayana nje hayi indawo ezilutshwane. So bayathola uncedo almost every year. World Vision lamanye lezinye inhlanganiso ziyakhe zibe khona, but esigabeni sesedete i-Red Cross Society yagcina some years back. And akusela inhlanganiso ethe yathi yabuya, but kumawodi angigombolozele iwodi yami hayi bahlala bekhona be-World Vision lezinye inhlanganiso.
Iminyaka
yonke, but bayaphuza because bayabuya lesikhathi sawo sona leso bo March, April, May, June, July. Kube le certain class of people, then another time again that after hour njalo.
Okay. Siyabonga. Jonga, let me throw a quick question to Mr. Marongwe. Mr. Marongwe, I'm sure you have the figures and statistics for neighboring countries. How is the situation in neighboring countries? Because we know in the past, every time we have such a situation, we always import from our neighbors. How is the situation looking like at our neighbors?
Yes, when you now look within the region, initially we had anticipated an El Nino that would ravage the whole of Southern Africa, but now it turned out not to be a fully-fledged El Nino. So, yes, there is food insecurity in Malawi as well. We have got high needs there as well, and Zambia. But you find that the response, for example, in Zambia, it's largely led by the government in terms of how they're coordinating and also taking a very huge section of, you know, the resources that are needed are largely coming from the government in Zambia. But generally, the food insecurity is affecting the region, and it's nothing unique to Zimbabwe. So I think let us look at it from the perspective that there are general changes in the climate. We are having cyclical, you know, variations in terms of the rain patterns in the region, and also driven by El Nino, which is really a phenomenon which not only affects Zimbabwe, but the whole of Southern Africa.
Mm-hmm. Mm. So there's nothing to do with religion and politics, Chonga.
Yes.
I do not believe so.
Okay, Chris, from what I gathered, the flash appeal is between January and June 2019. Is that right, Mr. Marongwe?
Yes, that's correct. So it's going to only cater for that period, and beyond that, we need to have strategies that we put in place.
Oh, thank you so much, Chris.
Yes, Mr. Marongwe, unfortunately, we are fast coming to the end of the show. Would you like to throw just a last word, just a few seconds?
Yes, I think the only way out of it is that let us, as a country, look at a long-term and enduring solution to deal with our different varied vulnerabilities that lead to unnecessary loss of life. So let's look beyond this current crisis.
Thank you so much, Mr. Marongwe. Unfortunately, we have come to the end of the show. That was Mr. Machinda Marongwe, Oxfam Country Director. You also heard from Mr. Stanley Torima. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri.